mapurisa haana chaata ataura, mapurisa akangoita sezvimumumu, havasi kubvunza ani, vakangonyarara, hapana chavari kutaura. Tatotoziva ndechekuti vadana vanhu vekusecurity kwedu, vakuru vesecurity kwedu, ndovavari kubvunza nenyaya yakaitika paweekend. But ivo hapana chatati tanzwa kwavari kunze kwestatement yakabva kuna Monica Mutsvangwa.
Tiri kunzwawo kuti maudza vatori venhau kuti upenyu hwemhuri yavachamisa huri panjodzi zvakare. Zviri kufamba sei?
Matarisiro atiri kuita, mapurisa maCIO awa kana havasi kungoteverera vachamisa chete, vari kuteverera nenhengo dzemhuri yavo. Saka isusu tangoti titaure kunze uko, nokuti tinovaziva varume ava, vanoita zvinhu vozonyepedzera kuti zvaitika neaccident kana kuti zvangoitikawo. Tine maincidences atiri kuona, mamwe hatisati tokwanisa kutaura pajekerere kunze kweatatotaura iwawa, asi tangoti vanhu vese vazvizive kuti upenyu hwavachamisa hunenge hwava kuchidzirwa nehurumende yavamunangagwa.